wewe mnanga kwaereka na chamisa. Mnanga kwaereka na chamisa. Zanu pia kwaereka na MTC alai.
Vashara pamusangano vaitani vatsigiri kwa Jonas kumaruwa kwa seke nasi. Vachamisa vati vachaongorora zvibvumirano zvose zvirikuitwa navamunangagwa neve kune dzimwe nyika. Vachiti vanoda kuona kuti pane chakanakira nyika neveruzhinji here muzvibvumirano izvi.
We are not open for business. We are best for business. We are good for business. Saka patinoita pinda Zimbabwe is good and best for business. We are not going to open, nokuti ukaopena hauzivi chinopinda mauri. Unofanira kugara wakavhara magedhe enyika yako. Asi uchiti ati vanopinda vachiita business renyika. Hatidi masotsi, ndosaka ndakati zvese zvakasainwa namunangagwa. Ndichikopedza kuvhota ndoti mapepa ese akasainwa naED ngauye pano. Zvakashandira nyika izvi. Tozvichengeta. Kana zviri zvokuba. Zvese ndiri kukanzura makondirakiti iwavo. Dzokerai kumba.
Vachamisa, vatiwo kana vachinge vapinda panyanga, vachaitawo kuti nhepfenyuro dziwande munyika.
Muna July pandiri kupinda pamunongoita president wenyu, ndiri kuita kuti munyika muno musava neTV 1 kubva muna 1980, 38 years, tine 1 television. Ndiri kuita kuti TV ivhurwe, iitwe nemamwe maprivate operators. Vakwanisewo kutepfenyura vachikritisaiza hurumende. Vachipa vanhu mukana wamashoko akasiyana. Zvo zvatiri kuita patinongopinda. Patiri kupinda maradio stations tiri kuvapa malicense ekuti akwanise kutepfenyura zviitike kune dzimwe nyika. Totova nemuono wakaoma.
Vachamisa vaenderera mberi vachiti vakwegura vacharapwa pachena kana vakavhoterwa kutungamira nyika.
Patiri kupinda apa isu tiri kutaura apa inonzi health care system. Tine tine adult care. Kana une 65 years kuenda kumberi rapwa mahara. Famba nemabhazi ehurumende mahara. Famba nezvitima zvatiri kunza mabullet trains mahara. Roora kana kuroorwa mahara.
Maererano nemakakatanwa ari muMDCT, vachamisa vati vatogadzirira kare kuti veruzhinji vasavhiringidzike pakuvhotera bato ravo, sezvo vakasarudzwa kutungamirira chimwe chikwata cheMDCT, Muzvare Tokozani Kupe, vachiti vachakwikwidza sarudzo idzi vachishandisa zita rekuti MDCT. Vachamisa, avo vanga vachifamba nevamwe vatungamiri vemapato ari muMDC Alliance, vanosanganisira vatendai Biti, vaJacob Ngarivhume, pamwe navaMathias Gujutu, vati vachagadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti veruzhinji varerukirwe neupenyu. Zvichakadai, vachamisa vazivisa vatsigiri vavo kuti vari kuenda mhiri kwemakungwa kuLondon svondo rinouya kwavari kunoita misangano nevari muhurumende yeBritain. Vachamisa vakatarisirwa kuita mumwe musangano nevatsigiri vavo kumamina kumondoro mangwana. Ndakamirira Studio 7 kwaseke, ndini Thomas Chiripasi.